hapana chakaipa hapo kana pane mutungamiri wenyika kana nevamwewo vemabhizinesi vanenge vachida kushambadza nyika, vada kushambadza Africa, vada kuti mabhizinesi avhure munyika muno, avhure muAfrica kuti nyika dzedu dzibudirire. Asi tirozondipedza simba nechekuti tinenge taakukwira ndege taakuenda kunyika dzakaita sana Dubai, tichiti tiri kuenda ikoko kunoita Global Business Forum tichiongorora nezveAfrica, asi tichiitira musangano wacho kuDubai. Ipapo ndopandinopera simba rese kuti zvaakufamba sei apa. Taakuenda neAfrica kuDubai here, toikuiere kuti tinoishambadzira kuDubai, pane kuti zvanga zvisiri nani here ivo vari kuDubai vacho. Kana varivo vatiri kuda kuti vavhure mabhizinesi avo muno muZimbabwe, muAfrica, tovaunza kuno, tovakoka kuno, voya vachizvionera vega, gozi handioni kuti zvingashande sei kuti isitoburisa mari yekukwira ndege tichiita Dubai, togara navo maboardroom, maconference room, tichida kuvaudza nemiromo nemufananidzo nemavhizhuwal kuti ndo zvakaita Africa, ndo mabhenefitsi kana kunaka kwokuti muye kuzodyara mari kana kuvhura mabhizinesi muAfrica, asi tichizviitira kuDubai. Ngavauye ivo vari kuDubai vacho nedzimwe nyika dzavari kuda kukoka kuDubai koko, vauye muno muAfrica, vauye vazvionere, vafambe mune vanhu, vafambe vachizvionera situation on the ground, sekutaura kwatinoita pachirungu. Kana muri muno muZimbabwe wozvionera magetsi akamira sei, nyaya dzemvura dzakamira sei, vanhu vacho vakaita sei, isu vagari vemuno muAfrica tinoshandika navo here, vozvionera vega nemeso avo. Ndo zvandinotoona kuti ndo zvingatoite zvinhu zvine unjere mukati, pane kuti shuwa tinokwira ndege tichienda kuDubai toti tiri kuenda ikoko kunotaura nezvebhizinesi remuAfrica, handioni kuti shumo yacho iri papi ipapo.
Asi kavambofana musangano weunonzi ndewekukurudzira venyika dzekunze ivavava kana mhiri kwemakungwa kuti vange vachiisa mari dzavo muAfrica, hamuonewo here kuti zvakakodzerwa kuti kana vari vari kuda kukwezhwa motoenda kwavari?
Zvingaita hazvo sei zvakadaro, asi zvinotinetsei kuti apa tasumudza mukuru wenyika kuti aende kunokwezva vanhu kuti huyai kuno kuAfrica. Apo ndopaakunetsa manje kuti hazvisiri izvo zvandingaone zvinosumudza mukuru wenyika kuti ndaakuenda kunokwezva vanhu vari kune dzimwe nyika kuti vauye vaone zviri muno muAfrica, pane kuti nyaya dzakadai tinogona kutanga hedu tichiita kunge kurezva kana kukakunyenga, tichitumira vari pasi ava vachimboenda kunoita malinkages kana networking yatinotaura iya nemabhizines people variko kune dzimwe nyika ikunana Dubai nedzimwe nyika dzavari kuda vacho kuti vanhu vauye kuzodyara mari dzavo kuno. Kana vazouya kuno vaona kuvauya kuno ndopa vanogara kana nemutungamiri wenyika nemakurukuta kana ehurumende nevakuru vemamwe mapazi ehurumende nemwe mabhizinisi vachizviombera muno vari muno muAfrica, vari muno muZimbabwe, kwete kuti tinotumira mukuru wenyika negurusvusvu revanhu vese vava kuti endai kuDubai munosangana nevanhu ikoko kuDubai tofurisa mari dzakawandisa. Ndekuti tichitaura nemuromo kuti mutungamiri wenyika aenda kwakati kwakati zvinoita sezvinhu zviri nyore, asi tinofanwa kutakangana kuti panenge pabuda madzimari, ndege dzakwirwa idzo dzose, vanhu vaenda ikoko, mari dzatisina seZimbabwe. Asi tinofanwa kuti kana tiri panyika iri kuti zvinhu hazvisi kutifambira zvakanaka munyika muno, mari iri kutinetsa, yekupa madhokota, yekupa maticha, yekutenga mishonga muzvipatara, yekusumudzira zvikoro zvedu, tinofanwa kutigara pasi patingati tikwezve mabhizinesi acho akanaka auye muno muZimbabwe akusumudzire nyika yedu. Asi tichizviita mune nzira ine njere, ine ungwaro, isingaiti titoburisa mari yakawanda yatisina, ndeipi nzira yatingashandisa? Ndinoona zvanga zviri nani kuti izvi dai zvatangwa zviri pasi pasi yatinoti low level, vachienda vachiita mainteraction, manetworking nemabhizinesi ekune dzimwe nyika, ivo pavanozouya kuno kana pachida kuzosainiwa zvinosainiwa memorandum of understanding nemamwe zvinowirirana zvavanoda kusainirana, vachiuya kuno vachiona vakuru venyika dzavanenge vachiuya muno muAfrica kuzoti vanzwisise kuti dzakamira sei, zvinokodzera here kuti vadyare mari dzavo. Ndokuona kwangu.
Tinoona kuti misangano yakadai, misangano inoitwa makore akawanda, muri kuona iine pundutso yairi kupa here kuAfrica?
Pakundutso apo panotinesei, ndinangoti zvinoenderanawo nenyika dzacho. dzemuAfrica kuti ndedzipi. Nekuti kungoenda chete tichingoti nje takwira ndege taenda kuna na Dubai Global Business Forum for Africa kana iwe dai China Africa Forum kana United States Chichi Forum, asi nyika yacho yawabva waseya wakagadzirisa here zvinhu munyika mako, kwekuti kwauri kuenda mhiri kwemakungwa ikoko une chawakabata chauri kutengesa chinoita kuti wauri kuti uda kukwezva vacho chii chauinacho. Ee, zvino tiri kupopererera kuti takakwira zvinhanho handizivi zvishanu zvigumi here paease of doing business, tichiri kuma140 chakuti zviri kureva kuti makore maviri esaya patiri kuti tapublic continued dispensation hapana chanyatsogadziriswa, hapana chekupemberera. Izvi munhu anga achiwana hu muclass yezvino akuwana ii